vachitura ongororo yavo mukuru weZimstats vataguma mahonde vati pavana vose vanofanirwa kuva muzvikoro kubva pamakore mana zvikamakumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana ndo vakamboenda kuchikoro
zvakanoka kuti izvo pa 13,466,067 vanhu vane makore epo zvikwira 94% vanga vari muchikwata chatinoti ever attended school, zvichireva kuti vanhu havakatomboenda kuchikoro pane imwe nguva. Zvakaonekawo kuti 5.3% vakanga vasina kumboenda kuchikoro zvachose. Pagozoita pataitora statistics zeta kana kuti about 0.6% zvakanga zvisingazikanwa kuti vakamboenda here kana kuti vanga vasina.
Vamahonde vatiwo
zvakaonekwa kuti pavanhu vane makore 4 to 24 67.3% vaenda kuchikoro takatarisa nyika yese. Tatarisa kuprimary level, kuprimary school level 95.9% aenda kuchikoro. Takatarisa kuECD 67.9% aenda kuchikoro. Takatarisa lower secondary 83% aenda kuchikoro. Takatarisa upper secondary form 5 ne 6 35.3% aenda kuchikoro. Takatarisa tertiary inama polytechnic nema university nezvimwe zvakadaro 12.1 ndo yaenda kuchikoro.
Ongororo yeZimstats yaratidzawo kuti vana vakawanda vanosiyira chikoro panzira zviri kukonzerwa nekushaya mari uyewo kubata pamuviri kana nyaya dzewanano. Vamahonde vatiwo
zvakaonekwa kuti pazvikonzero zvokusiya chikoro vakataura kuwanikwa kana kushayika kwemari 44.9%, vakataura zvokuroorwa kana zvokuita pamiri 18.2%, vakataura zvokuti isi takapedza uye takagutsikana takagutsikana nepatasvika 11.1%, vaiti takamirira kuenda padanho rinotevera 9.2%, vaiti hapana chikoro chine zvinhu zvakakodzera atinoti appropriate facilities is 0.4%, vanhu vanenge vachita mamwe mafacility kuti vaende kuchikoro. Vakataura zvokudzingwa 0.1%, vakataura zvokuti tokuchengeta vari kuhwara 0.1%.
Gwaro iri rinoratidza kuti kune avo vanosiya chikoro nekuda kwenyaya dzewanano vazhinji vacho vanasikana. VaMoses Mukabeta vanoshanda neUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO vataurawo panga pachiturwa gwaro reZimstats vati zvakakosha kuti Zimbabwe itore matanha noita kuti vana vese vanofanirwa kuva muzvikoro vavemo. VaMukabeta vatiwo zvabuditswa neZimstats zvakakosha nekuti zvinoratidza kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vanhu vanotadza kuwana dzidzo nekuda kwekushaya mari vachiti Zimbabwe ikabudirira kuwanisa dzidzo yepasi pachena sezvinovimbiswa nehurumende zvingabatsira. Nyanzvi mune zvedzidzo varivo zvakare mukuru weNational Schools Development Committee Association vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakasangana nezvimhinga mupinyu zvakawanda izvo zvinokanganisa dzidzo munyika zvakadai sedambudziko reCOVID-19, zvitendero zvisingakoshesi dzidzo kunyanya kuvanasikana pamwe nekubviswa kwevanhu panzvimbo dzavanenge vachigara. VaManokore vatiwo kuoma kwezvinhu munyika kuri kukanganisawo dzidzo munyika.
Tobvazve mamiriro akaita kunze kwenyika ikonomi yedu iri kukanganisa kubva nai kubva 2000 kusvika iko zvino takatiita mumasangezi makambani mazhinji anga akavhara kana kuti akavhara ingowane peurii vanga vaine mabumuri dzakati kurii zvakabva zvanokanganisa kudzidza kwevanhu zvokuti zvakadzora zvakaitasira kuti tisvike pa100% paya.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti uwandu hwevanhu vane ruzivo rwekunyora nekuverenga munyika kana kuti literacy rate rwakadzikawo munyika kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muna 2002. Zimstats yatiwo gwaro iri nderechinomwe pamagwaro masera ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kunoitwa kamwe chete pamakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.